kureurura. Muchitsauko chekutanga chetsamba yaJohani yekutanga ndimo munobvazve chidzidzo chanhasi. Uye chidzidzo chanhasi ndicho chechina kubva muchitsauko ichochi. Nhasi ndinoda kuti timbotarisa pamusoro pekuderedza Mwari tichimuunza pachinhano chemunhu. Ndinotenda iyoyi ndeimwe nzira munhu yaanounza nayo chiedza chaMwari pedyo naye. Kana uchiri kurangarira muchirongwa chakapfuura, ndaitaura pamusoro pekukurudzirana newe hama yangu kuti famba muchiedza, nekuti zvinokosha chaizvo kuti ufambe muchiedza. Ndakakurudzirana newe ndichitini, rima rinogona kunge riri muupenyu hwako haridi mutsvairo kuti uritsvaire ribve, rinoramba richingodzoka chete. Chinodiwa kuti udzime rima mukati meupenyu hwako chiedza. Dzidzo chaiyo chaiyo haidzinge rima. Ndosaka uchiona vanhu vakadzidza vazhinji vachifamba murima. Simba chairo chairo, kuva nesimba rokutonga, hazvidzinge rima izvozvo. Ndosaka uchiona vanhu vazhinji mumabasa umu makambani umu vane simba rakawanda asi vachifamba murima. Rima harigoni kubviswa nesimba. Rima harigoni kubviswa nekudzidza. Rima harigoni kubviswa nemari yakawanda kana kuti neupfumi. Unogona kuva neupfumi wotoshandisa upfumi ihwohwo kuwedzera rima rinenge riri muupenyu hwako. Rima rinongobviswa nechinhu chimwe chete. Mushonga wandinoziva unorapa rima, gona randinoziva rimwe chete rinobvisa rima, gona ng'ombe randinoziva rimwe chete rinogadzisa nhamo yerima, nyanga yandinoziva imwe chete inogona kushandiswa pakugadzirisa nyaya dzerima, chinhu chinonzi chiedza. Ndakataura weini muchirongwa chakapfuura ndikati chiedza chinombova aniko. Ndakataura ndikati muna Mwari hamuna chiedza. Ukanzwa vanhu vachiti muna Mwari mune chiedza, dzimwe nguva havasi kuziva zvavari kunyatsotaura. Mwari pache zvavo chiedza. Nekuti ukati muna Mwari mune chiedza, zvinoita sekunge pane karimawo parutivi. Aiwa, Mwari ivo pache zvavo vanotova chiedza. Zvinoreva kuti mavari hamugoni kuva nerima. Pedyo navo hapagoni kuva nerima. Anoyanana navo haagoni kuva nerima. Ndosaka muchirongwa chemumashure macho ndaikurudzirana newe nyaya yekuyanana naMwari. Nekuti kana uchiyanana naMwari, Mwari vanova chiedza, rima riri mauri unozoona kuti rinotiza. Rima riri mauri rinosuduruka. Rima riri mauri rinoenda kure. Rima riri mauri rinopararira. Rima riri mauri rinotiza, nekuti unenge uchitambira pedyo nechiedza. Zvakafanana nemunhu anotamba pedyo nevanhu vane mari yakawanda kana kuti vane upfumi. Unozoonawo kuti urombo hwake iye dzimwe nguva unotangawo kutiza, nekuda kwekuti ari kutambira pedyo ka neavo vane upfumi. Munhu asingazivi akatamba pedyo nevanhu vanoziva, unozoona rima rekusaziva rinenge riri maari raakutiza, nekuti ari kutambira pedyo nevanhu vane chiedza chokuziva. Saka ndiri kuti ini, ukadzoka kuzoyanana naMwari, ukadzoka kuzoumbiridza zvakare ukama hwakaparara naMwari, rima riri mauri unozoona kuti rinoti chitsoka ndibereke richitiza. Nokuti Mwari chiedzaka. Ndosaka munhu achifanira kuva nechiedza muupenyu hwake, achifanira kuyanana naMwari muupenyu hwake. Asi chirongwa chanhasi ndoda kuti titarise kuti zvinoivo Mwari ava tingaita sei kuti tigadzirise zvinhu navo. Kana uri munhu wechitema, ndozvizva kuti izvi zvinoitika kunyange munyika dzakasiyana siyana, hamusungori muno muZimbabwe moga, asi nyika zhinji dzechitema zvinhu zvakadai zvinoitika. Tsika dzekugadzirisa misha, tsika dzekukomba midzimu, tsika dzekugadzira mweya yemadzitateguru akaenda. Chii chinenge chichida kuedza kuitwa pakadai? Vanenge vachida kuedza kutora izvo zvavanotenda zvekuti mweya yevanhu vakatisiya haiende kure, haifani kugara iri kure, inofanira kudzoswa mumusha ichidzoswa mumuri. Handisi kuti zvakanaka, handisi kuti zvakaipa, ndiri kungozvitora semuenzaniso wezvandoda kuedza kutsanangura pano. Ndiri kuti inini vane zvavanoita kuti vagadzirise misha yavo, vane zvavanoita kuti vaite kuti zvinhu zvivafambire zvinoenderana nedaviro yavo. Handisi kuti ndo dairo yangu, aiwa. Ndo zvimwe chete izvooneni semutendi, ndine zvandinofanira kuita kuti ndigadzirise upenyu hwangu, ndine zvandinofanira kuita kuti ndigadzirise ukama hwangu natateguru vangu vanova Jesu Kristu, ndine zvandinofanira kuita kuti ndigadzirise ukama hwangu naMwari. Pane zvinodikanwa. Handiti kutsika dzechivanhu vanogadzirisa vachishandisa mombe dzemadira mhamba nezvimwe zvakadaro daro kuti ukama nevakatisiya uhu hugadziriswe. Zvino isu ndinoda kutenda Mwari kuti tine dira mhamba redu rakava dira mhamba kuvatadzi, akava munhu kuvanhu, asi iye akanga ari Mwari ndiye Jesu Kristu. Muteereri, Jesu Kristu haana kuuya kuti azoita zvaari kutorwa nevanhu vazhinji panyika pano. Ukaenda muzvikoro zvinodzidziswa basa reudzidzisi, vanhu vaakutotora Jesu Kristu sezvinonzi chinhu chikurukuru chaakauya kuzoita pano panyika kudzidzisa, vachitodzidza zvidavado zvaaishandisa pakudzidzisa kwaaiita. Handiro rakanga riri basa guru raJesu Kristu iroro. Basa guru raJesu Kristu ravakauya kuzoita nderekuti vakauya kuti vazovadira mhamba redu, vazouya kuzogadzirisa ngozi yakanga yapinda mumusha, ngozi yakanga yapinda muupenyu hwedu kuburikidza nechinhu chinonzi chivi. Chivi chakaipa kupfuura ngozi. Zviri nani kukura mumusha mune ngozi pane kurarama upenyu hwakazara nechivi. Nekuti chivi chinokutuma kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vanhu vakachitarisa kudaiwo, vakakutarisa iwewe hazvipindirani, vanofungidzira kuti chakata hachingaitwi nemunhu anofunga chaiye chaiye. Asi rega ndikuudze chimwe chinhu, kana munhu apindwa nechivi anongoita chiyero chinenge changosundwa naSatani kuti aite, nekuti anenge asiri pasi pesimba rake iye, anenge asiri muchiedza, anenge ari murima. Unoziva zvimwe zvangouya mumusoro mangu pandiri kutaura nyaya yerima, ndezvekuti munhu anofamba murima handiti haanyatsooni kwaari kuenda, haanyatsooni zviri kurutivi kwake. Ndosaka dzimwe nguva achiita zvinhu zvisinganzwisisiki, ndosaka dzimwe nguva achiita zvinhu zvinonyadzisa, nekuti anenge achifunga kuti hapana ari kumuona sezvo iye anenge achifamba murima. Ndo zvimwe zvinhu zvinogona kuitika izvozvo kana ukatendera upenyu hwako kuti hurarame huri pasi perima raSatani. Ndatiini mushonga werima chinombova chii? Chinogadzirisa rima chinombova chii? Chinodzinga rima mukurarama kwako chingava chii? Chinotandanisa rima muupenyu hwako chingambova chii chaizvo chaizvo? Chakavanzika chingada kuzikanwa kuti rima ribude muupenyu hwako chinombova chii? Minduro yacho iri nyore nyore. Chinopikisana nerima chiedza, handiti? Saka kana chiedza chiricho chinopikisana nerima, mushonga werima ringave muupenyu hwako ndicho chiedza. Ndosaka nhasi ndiri kuda kuti isusu titarise kuti hongu tinozviziva kuti Mwari ndivo chiedza, asi Mwari ava vangapinde seiko muupenyu hwedu. Tingava waneseiko kuti vazodzinga rima rakatikomberedza mativi ose. Vangauye seiko muupenyu hwedu ivo mwarava kuti vasvike pachinhano chemunhu chaizvo chaizvo kuti vagokwanisa kubatsira munhu. Ini ndinotenda kuti iyo ndeimwe nzira munhu yaunogona kuti uite kuitira kuti chiedza chamwari chigova pedyo newe. Ndinoda kuti ugonyatsocherechedza kuti pano handisi kutaura pamusoro pekuzvidza mwari kana ndichiti kuunza mwari pachinhano chemunhu. Zvichida ndingagona kushandura inzwi randashandisa ndichiti ini kuburutsa mwari. Kana ndichiti kuburutsa mwari handisi kureva kuvarerutsa kana kuvapa zero rimwe chete nezvisikwa zvavo. Ndakanzwa vanhu vazhinji chaizvo mumachechi vachiti ivo iko zvino yasvika nguva yekuti tichiburutsa mwari. Apa vanhu chavanenge vachitaura ndechekuti icho vanenge vachida zvino kuswededza upano hwamwari pedyo navo. Vakuda zvino kuyanana zviri pedyo pedyo namwari wavo. Ufunge zvinokosha chaizvo kuti pazvinhu zvose zvatinenge tichiitira mwari tikoke ivo mwari vacho vagova pedyo nesu kana kuva pakati pedu. Nokuti ivo mwari ndovanoita kuti zvinhu zviitike. Kana vachinge vakokwa pane chinotoitika chete. Mumwe munhu anotiye, mufundisi, munoreva here kuti chose chinenge chichida kuitwa nomukristu anofanirwa kutanga anyengetera achikoka upano hwamwari? Ine mhinduro yangu inoti hongu. Kana upano hwamwari hukavapo, mwari wokudenga vanozviratidza pakati pevanhu, uye vanhu vanotya kutadza uye havangatsauke pachinhu chipi nechipi chavanenge vachiita. Munhu anokoka upano hwamwari anofamba nokutya Mwari, uye munhu kana achifamba nokutya Mwari haangatadzi. Munhu iyeye anofanana nembavha inenge ichifamba nomupurisa. Ini handitendi kuti kune mbavha ingaba apo inenge ichifamba nemupurisa, asi kuti inenge yakatodzikama chaizvo. Chero ikaona mari yakadonhedzwa chaiyo, anototanga afunga kaviri kuti onhonga here kana kuti kwete nokuda kokutya. Apa anenge achitya kuti zvimwe ndingangotadza, nokuti wemutemo anenge ari pedyo, wechiedza anenge ari pedyo. Zvino munhu anoburutsa Mwari kuva pachinhano chake anofanana nemunhu anenge akoka Mwari kufamba naye mazuva ose upenyu hwake. Ini ndinofunga kuti munhu iyeyo haangatadze zviri nyore nyore. Chinenge chichimutadzisa kutadza upano hwamwari, nokuti waanenge achifamba naye uyu ndiye akabata mitemo yose panyika yose, uye ndiye anorambidza zvakaipa zvose kuti zvirege kuitwa. Saka ndinoda kuti apo ndinenge ndichifamba nechidzidzo chino ugofungawo pamusoro pokuunza mwari pedyo newe. Ndinotenda chaizvo kuti iyo ndeimwe nzira apo munhu anenge achiunza chiedza chamwari pedyo naye. Uye handitendi kuti kune munhu asingade kuva muchiedza chamwari muupenyu huno. Chiedza ichi chinhu chinodiwa nemunhu mumwe nomumwe semadiro atinongoita zviedza mumba medu. Handiti mumba medu tinoda marambi. Zvino ndinoda kupfuurira mberi nechidzidzo chedu tichitangira pandima yechi6 mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chekutanga. Muteereri, usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kureurura. Kureurura. Asi iko zvino chikamu chandiruda kutaura nezvacho, ndiruda kutaura zvandiri kutaura zviri pasi pemusoro wekuti kuburutsa Mwari kusvika vasvika pachinhano chomunhu. Kuburutsa Mwari kusvika vasvika pachinhano chemunhu. Chinhu chekutanga senzira yekuunza chiedza ndechekuburutsa Mwari tichimusvitsa pachinhano chedu sevanhu. Ndinotenda nyaya iyi ndinenge ndakamboiti taurei nezvayo zvishoma muchidzidzo chakapfuura, asi handina kuenderera zvangu mberi. Zvino pandima 6 mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chokutanga, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 1 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, kana tichiti tinoyanana naye tichifamba murima tinoreva nhema, hatiiti zvokwadi. Kune vanhu vazhinji nhasi uno vanoda kuzvitora sevanhu vanofamba naMwari, asi chokwadi chaicho chiri chekuti havatombofambi naye zvachose. Chinhu chiri kuitika kunyange mumachechi medu nhasi uno ndechekuti vanhu vazhinji havasi kufamba namwari. Asi hachisi chinhu chinobatsira kuti munhu utaure kuti unoyanana namwari uchifamba muchiedza, asi uchifamba hako murima. Iva nechokwadi chaicho muupenyu hwako kuti unofamba namwari. Chirega kuva munhu anongova munhu anotaura zvokufamba namwari kana zvokufungidzira kufamba namwari, asi kuti famba namwari. Kana ndichiti kufamba namwari, ndinenge ndichireva kuti uri munhu anofamba muchiedza chamwari, anotenda muna mwari, anoyanana namwari. Izvi ngazvirege kuva zvinhu zvokufungidzira. Kana tichingodaro zviri zvekufungidzira, zvinoreva kuti tinenge tiri varevi venhema uye chokwadi hachisi matiri ufungi. Ini ndakaona kuti panyaya yekunamata pane dambudziko guru chaizvo muupenyu hwevanhu vakawanda. Vamwe vanhu vanoda chaizvo kutaura pamusoro pekunamata Mwari, asi chokwadi chaicho vasinganamate Mwari wacho mumweya nemuchokwadi. Vamwe vanotaura sevanhu vanonamata Mwari mumweya nemuchokwadi, vachigara muchokwadi yaMwari uye vachitaura kuti vanoreva chokwadi, asi pasina kana chokwadi chinobuda mavari, asi nhema chete chete. Vanotaura sezvinonzi nhema ndomai vavo. Hanzi naJesu pavanotaura nhema, vanenge vachitaura mutauro wamai vavo. Mumwe munhu anongopawo kuti anoyanana naMwari, asi mabasa ake, matauriro ake, zvichiratidza pachena chena kuti munhu akadai haangayanani naMwari. Munhu iyeyeka Mwari haasi maari. Hameno kuti unonzwisisawo here chinhu chiri kurehwa pano naJohani? Johani anotaura pachena kuti kana tichidaro tinonyepa. Ufunge munhu mumwe nomumwe anotaura kuti anofamba muchiedza, iye achifamba hake murima, chokwadi munhu iyeye murevi wenhema. Chinhu chinoda kuti munhu achicherechedze chaizvo muupenyu kuti haasi here kufamba murima nemunhema iye achiti anofamba muchiedza. Zvichida pamwe iwe uri murevi wenhema, zvave kuda kuti uchishanduka pamararamiro ako, uchirarama muchiedza chaMwari. Usakanganwa hama yangu kuti muchikamu chino nyaya huru ndeyechiedza chaMwari. Usakanganwa hama yangu kuti muchikamu chino nyaya huru ndeyekuti Mwari chiedza. Ndakataura ndichiti Mwari ava ivo chiedza pachavo. Havadi chiedza kuti chive pavari kuti tigoti pavari pane chiedza, asi kuti ivo chiedza pachezvavo. Ufunga hama yangu, ina handisini ndadaro, uye ndinonyara chaizvo kukutaurira munhu kuti unonyeba, asi Johani ndiye adaro ofungi kuti munhu mumwe nomumwe anoti anofamba muchiedza, asi iye asingafambi muchiedza chacho, achifamba murima sezvinoita vamwe vanhu, iye murevi wenhema. Mwari havadyidzane nerima ofungi nekuti ivo chiedza uye vatsvene. Munhu anoda kufamba naMwari ngaafambe muchiedza uye ngaave mutsvene. Asi vaKristu vanhasi tine dambudziko rokuti hatidi kurarama muutsvene, tinoda kurarama murima tichirarama mune zvakaipa. Chinhu chinovengwa chaizvo naMwari muupenyu hwedu. Ndinoshuvirawo chaizvo kurarama muutsvene, nokuti chinhu chinofadza Mwari. Pandima 7 muchitsauko chekutanga chetsamba yaJohani yekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 1 pandima 7, shoko roupenyu rinoti, asi kana tichifamba muchiedza saiye ari pachiedza, tinoyanana isu neropa raJesu Kristu mwanakomana wake, rinotinatsa pazvivi zvose. Kana tichifamba muchiedza, kana tichifamba muchiedza cheshoko raMwari, isu tichiyanana pachedu uye tichinatswa neropa raJesu. Chinhu chinokosha ndechekuti tinofamba pai. Hatifaniri kufamba maererano nechiedza, asi kuti tinenge tichifanira kufamba muchiedza chacho chaimo. Ndine urombo kukutaurira kuti ane nhamo munhu anofamba maererano nechiedza, asi munhu ngaafambe muchiedza macho. Nyaya huru pano ndeyekufamba muchiedza chacho chaimo. Ndati nehama yangu kufamba muchiedza. Nyaya huru ndeyekuti tinofamba pai, kwete mafambiro edu, asi kuti tinofamba pai. Tinofanira kufamba muchiedza chaMwari, nekuti Mwari chiedza. Ngatifambe mavari. Tikafamba chete muchiedza, tichava vatsvene muupenyu hwedu. tinofanira kuenda paupano hwaMwari, tichienda muupano hwaMwari, tinenge tichifanira kutendera shoko raMwari kuti ritivhenekere chaizvo muupenyu hwedu. Shoko raMwari chiedza ufungi. Kuchechi kwedu tunoimba rumwe rwuyo runoti shoko renyu ndakariviga mwoyo mangu kuti ndisakutadzirei. Shoko renyu chiedza chinondivhenekera mumwoyo mangu, ndokuturikirwa kunoita mashoko acho. Mudikani, ngatifambe mushoko raMwari kuti iro ripe chiedza muupenyu hwedu. Ndinoda kuti ndiende pane imwe nyaya. Ndakuswedera zvino kuchinangwa changu chikuru chandataura, chekutaura kuti tingaita sei kuti tipinde muchiedza umo. Chirongwa usakanganwe kuti ndatiini chinonzi kureurura. Kureurura. Saka iko zvino ndakuda kumbotaura pamusoro pekureurura zvivi. Kureurura zvivi. Chimwe chinhu chinoitwa nevanhu ndechekuti vanhu vanoda chaizvo kuedza kutora munhu vachimuisa pachinhano chimwe chete naMwari. Zvino ndinoda kuti tinzwe kuti Johani anoti kudii pandima 8 yetsamba yake yekutanga, chitsauko chekutanga, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 1 pandima 8. Shoko ropenyu rinoti, kana tichiti hatine zvivi tinozvinyengera zvokwadaizi matiri. Ufunge ichi ndicho chinhu chakanyanya kuipa kupfuura kuva munyebi chete. Kana munhu achinga asvika pachinhano chekuti anenge ave kuzviti haana chivi, chokwadi munhu iye asvika pakaipa chaipo. Ini ndinotenda kuti unenge waparara chaizvo. Munhu anenge asingatombofaniri kusvika pakutaura kana pakudaro zvachose. Chinhu chandinofunga chingabatsirawo munhu ndechekuramba achizvitarisa upenyu hwake mazuva ose. Munhu ngaarege zvachose kuzvinyengera achiti mutsvene haana chivi. Munyori anotaura pachena kuti kana tichidaro tinenge tichizvinyengera muupenyu hwedu. Asi ndinoda kuti tisazvinyengera, hama yangu, kuti tirambe tichifadza Mwari muupenyu hwedu. Chinhu chandinoda kuti ucherechedze ndechekuti, hama, mumwe munhu waunonyebera apo paunoti ndiri mutsvene handina chivi, asi iye anogona kupedzisira atozozviona kuti une chivi. Unenge uchizvinyengera wega iwe pachako uchifunga kuti uri kunyengera mumwe munhu. Ndizvo zviri kutaurwa pano nemunyori. Handizive kuti upenzi hwakadiiwo hwokuti munhu uzvinyengere kudaro muupenyu hwako. Ina handida hangu kuzvinyengera saizvozvo. Handina kururama chaizvo sezvinodiwa naMwari, asi ndinotoda chaizvo kuti Mwari vandiruramise muupenyu hwangu zuva rimwe nerimwe. Chinhu chandinoshuva chaizvo kururamiswa naMwari pachavo, kwete ini pachezvangu. Ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi panondoti pakwana. Mudikani, shoko randinoda kukusiyira nderekuti usazvinyengera. Reurura zvivi zvako pamberi paMwari, ivo vagokururamisa. Uye ufambe muchiedza nguva dzose dzeupenyu hwako. Mwari vakukomborere.